Amai Valerio nasanga bari kukaroi magunje makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. Kumagunje amai Valerio vaudza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri wezanupf avaudza kuti havatenderwi kutsvaga mutsigiri munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove zanupf. Vati vaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine uchongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato rezanupf rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazivisa mapurisa.
Saka vari kufara, mayouth ari kufara nekuti vari kuziva kuti kuna mama.
Nezuro amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tikuona kuti upenyu hwatinawo muno muzimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tikuna a good life for every citizen, kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka ave ne, you know, life iri normal.
Patakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka tsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marani ziko zvino, handione kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei pavanogara. Saka isisi tiri kuita inonzi car rally, tikufamba province to province tichisangana nevanhu pavanogara, pavanoshanda, tichinyatsotaura navo.
Mumwe akapinda musangano wanezuro waamai Valeria muzvari Rufaro Tatikobo anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Munyadzo dzematongerwo enyika varejoice Ngwenya vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Une candidate uri munhu wechikadzi uri kubato rinomukurumbira sezanupf kana kuti TCC, hapana munhu vashuma vangakuvhotera nekuti vanhu vemuno unhu womuzimbabwe nemuafrica ndiwo kuti munhukadzi haakwanisi kutungamira nyika. Saka zvakanaka kuti ainge achikumafuro edimwe mombe asi hapana chinobuda.
Mumwe anga achitsvaka rutsigiro nhasi mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvina fundo Lavhuvo Madhuku vanga vari muHarare nhasi.
Ndakafamba kutsvika vese vari kutengesa vari kudii vanaita vakamadzimai akawanda nevana vakawanda ivavo. Kuvatiya kuona zvavanenyurozi tirikuona kuti nhongototi munofanira kuramba muchingoita basa rei nezvamunofanira kungoita nekuti nyika iripo zvaizvo zvakawanda zviri kutambudika kuno. Saka mochirekedza heroes bat kuti tinoda kukurume kwekuti muri paheroes kumbozvira kuti bato rezanupf anenge ragarawo nguva yakatirebei ranikutiii yanguva yekuti mukati menyika kuti tinowa rimwe bato rezvibato zvepei tapaiita president asingazvi muzanupf.
Mutauro webato guru rinopikisa recitizen coalition for change kana kuti TCC vaostaro kuziva vanoti mutungamiri webato iri vanelson chamisa vanga vakazorora nhasi. Sarudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu uye amai Valerio ndiye mudzimai chete ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.